shamwari tave patasvika Jehova no ziva tinoda shamwari dzinotida sidzi novepi todziwa nepi shamwari chaidzo tinotidze imusho korake Shamwari Shamwari cha yo inerudo rinodaro shoko kana zvikaoma usade kuwa nengetera zvisiye nyangwe takura nyangwe tisati Rambe tiri pamwe Takuda topinda paradiso Shama rie chokwadi Inomira newe Jaka naka jaka homa Nokutsiura nekukurumbiza Kuti usa tombo sau Shamwari Wau novimba Anoda kuti ushumire Jehova Asinga kusi Uyano kusimbisa Yando shamwari Chokwadi inomira newe zvakanaka zvakaoma inokutsiura nekukurumbidza kuti usa tombotsauke kwauri Jehovha vebe kutanga shama rie chokwadi inomira newe zvakanaka Jaka homa Inokusiura Nekukurumbiza Kuti usa Chombo sauke Kwa uri Jehova Bebe kutanga Endo shamwari Jecho kwa dini